This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 18 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi.
Pese parikutanga violence, mungwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence.
Veta Jamuka, sesijikile neve National Vendors Union Zimbabwe voratidzira zvakare muHarare, asi vamwe vavo vachirohwa zvakaipisisa nemapurisa. Woza yoratidzira kuvulawayo ichiti vana vanofanira kudzidza pachena kuzvikoro zveprimary.
Hakuna zvakadaro, hakuna zvakadaro. It has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas.
Gurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekugara kwakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira, vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu chinobva kuhurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anorwisa mvungamupopoto nhasi arova zvakaipisisa sachigaro wesangano revanotengesera mumigwagwa reNational Vendors Union Zimbabwe kana kuti NAVUS vasten zvorwadza mushure mekuratidzira kwanga kuchida kuitwa nenhengo dzesangano iri. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vazvorwadza varohwa zvakaomarara nemapurisa pavasvika pakamba yeHarare Central. Vakabata maruva vanga vachida kupa mapurisa vachiti mucherechedzo werudo. Vazvorwadza vange vachitiwo havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Asi vazvorwadza vabva vaitwa kanyama kanyama nemapurisa akavasiya varere, kunyange hazvo vamboedza kutsanangurira mapurisa kuti vanga vasiri kuda kuita zvemhirizhonga.
Pese parikutanga violence, mungwana pakaitika protest, pakatanga violence, mapurisa ndo varikutanga violence. Ndo panoprovoka kuti paitike bongozozo.
Vaenderera mberi vachiti kurova varatidziri kuri kuitwa nemapurisa kuzvidza mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe, avo vakaisa runyoro rwavo pabumbiro idzva remitemo yenyika rakapasiswa muna 2013.
Because president nerimwe rutivi vari kutaura kuti ndatendera vana veZimbabwe kuti you have right to assemble per section 58 in the association. You have right to demonstrate and petition per section 59. But mapurisa eZimbabwe vari kutaura kuti ano vaMugabe to hell with that thinking.
Dr. Patterson Dzamara, avo vange vachiratidzirawo vatsinhira mashoko avazvorwadza vachiti zviri kuitwa nemapurisa kutyora kodzero dzevanhu zviri pachena.
Tiri maZimbabwe tese, kaonero, kafungiro nekaitiro kangasiyani, asi uri mukoma wangu, uri sisi wangu, uri mununa wangu, uri baba wangu, uri mai wangu. Izvozvo ndo zvinofanira kunge zvakati kumbiridza nekutibatanidza.
VaDzamara vatiwo vazvorwadza vakakuvara musoro uye vange vachirapwa kune chimwe chipatara chemuHarare. Mapurisa paapedza kurova vazvorwadza abva atanga kurova vanhu panokwirirwa makombi pacharge office, zvaita kuti mumwe mudzimai wechikuru akuvare musoro. Pachiitiko ichi pasungwawo mumwe dzimai mumwe chete watisati taziva zita rake. Mune imwewo nyaya, sangano retajamuka nhasi raratidzira pamahofisi eUNICEF richiti harisi kufara nemashoko akaburitswa nesangano iri ekuti vana vadiki vasashandiswe nevanhu vakuru kana pachiratidzirwa. Izvi zvinotevera kuratidzirwa kwakaitwa muHarare svondo rapera nevamwe varatidziri vairangarira kushayikwa kwakaita vaita iDzamara gore rapera, avo vanofungidzirwa kuti vakapambwa nevasori. Mutauriri wetajamuka vapromise mukwananzi vaudza Studio 7 kuti vaita musangano nanamuzvina hofisi veUNICEF pamusoro penyaya iyi.
Chabuda ndechekuti tazogara pasi nemukuru weUNICEF muno muZimbabwe, tikavatsanangurira kunyunyuta kuri kuita rudende rweZimbabwe pamusaka pestatement yavakabuditsa, mashoko avakabuditsa. Saka vachabuditsa imwe statement musvondo rinotevera vachitsanangurira mhuri yeZimbabwe position iyoyo.
Vamukwananzi vati mapurisa anorwisa mvonga mupopoto azosarauya pamahofisi eUNICEF aya ivo vatobvapo. Mutauriri weUNICEF vaVictor Chinyama vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti vaita musangano nevetajamuka, asi varamba kutaura kuti vataura nezvei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Nengo the Women of Zimbabwe Arise kana kuti Woza dzaratidzira mvulava yonasi dzichiti dzinoda kuti hurumende ibvise mari dzechikoro dzinobhadhariswa vanhu dzemalevhi. Woza inoti inoda kuti izvi zviitwe panotanga kotoro yekutanga mwedzi unouya. Mukuzeya nezvekuratidzira uku, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza.
Mwana wepane kodzero kuti adzidze, ende kodzero yetinoiwana kumaistrument akasiwa ndei, because zvichitaura neZimbabwe constitution but is nationally ndechokwatasarisa ichitaura zvichitarisa Africa. Kune maconventions akasaina neZimbabwe anobvumira kuti vana vadzidze mahara kuprimary school and then kubva kuti kusecondary. Progressive education support yafanira kuti ivone kuti inowanira kuzoiwa mahara. 1991 ndio vakatanga kuti Zimbabwe isaine iratify one of the instruments. Vakati vari 2 years ago, 2 years kuti 1993 vanofanira kuona kuti vane huronga hwekuti munhu wese, mwana wese awane dzidzo yemahara kubva kuprimary kuchienda kusecondary kubva kutertiary. Dzakai kuma one of our demands takaiudza kuti aiwa izvezvi tiri kugumira kubhadhara malevis nemafees eprimary effective third term of 2015. And then in secondary, tisabhadhara $10 nemalevis $5 achibvume kubhadhara anything more than that. Chichipa Zimbabwe mukana kuti ite huronga according to the general commentary inotaura neobligation state kuti vaite madeliberate concrete targeted measures kuti vawanise ruzhinji rweZimbabwe kudzidzo yemahara.
Asi sei mafunga kuita izvi pari zvino takatarisa kuti nyika upfumi hwayo hwasvika kumawere pari zvino?
Hatindi ndiyo mukana wekuti chiite izvozvo, because haifunga kuti tikaramba tichibhadhara neti vasarespensa kuti hai takarembisa vanyizi. Asi tiriona kuti haiwa vanhu ava havana kee nevanhu.
Panyaya yemapurisa maratidzira musina mhirizhonga here? Hapana asungwa here?
Hapana asungwa.
Muzvare Magodhonga Mahlangu, mumwe wevakuru vesangano reWoza, vachitaura parunare vari kuvulavayo naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7. Utungamiri wesangano revarairidzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ, uhwo huri kufamba netsoka mutunhu unoita makiromita 200 kubva kumutawatawa kumaramba pfungwe kuenda kuHarare, hunoti huri kuramba huchisungurudzwa nevasori pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. Inhengo yeRTUZ vaGift Siziva vanoti mushure mekunge vatiza kushungurudzwa pamwe nekutyisidzirwa mudunhu reUzumba vachipinda mamurehwa neZuro, vakasangana zvakare nevasori vakavatyisidzira pamwe nevanofungidzirwa kuti inhengo dzeZANU-PF. VaSiziva vanoti izvi hazvisi kuzovatadzisa kusiya gwaro renyunyuto mangwana pamahofisi edzidzo pamurehwa vasati vasimudzira rwendo rwavo kuenda kuHarare. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tasangana nepamudziro rekuti tazotorwa nevakomana ekusendera neintelligence organization vanga achida kuziva kuti tirikunyatsomboita nezvei, saka ndo kwatazoshera isusu leadership nevamwe zvenyene vatanga tichifamba navo tichiratidza kuma pana edu zvinhu zvatirikuda kubva kuhurumende yeZimbabwe. Saka tafamba makilomita anosvika kilometers tichiri kufamba tine leadership yedu yazobudisa vamwe vanga vaenda kunotaura nyaya kumapurisa kuti tikazofamba tikabata nemakomana takanotsinga zvii, uyezve tikazobata nevanhu vanga vauya vachipiwa maupf nezanupf. But isusu tiri kukontinua tichifambira mberi nekuratidza kwetu tichienda kumuzinda iko kuHarare, kwatichasiyawo petition yedu yatakasiya inofanana neyatakasiya kump kuministry kwadistrict education officer wekuzinda Maranga.
Saka pane vashungurudzwa here pamambotorwa naivo mapurisa pamwe chete nevasoria?
Ashungurudzwa dziri kunyatsoonekwa ndiye mutevedzeri wapresident anauritaidi wetu iye anga atori akatori ari president akabatwa zvisina maturo uyezve nenzira yatinoti iye muchirungu iharassment.
Saka mapurisa ati chi?
Nyaya isati yafaira kwangoita maripoti kuti zvizvafamba kuti ivo vachiita mainvestigation, but as of now hatina any information that we have directly from vanhu vechimapurisa kuti naichafambisa sei sezvo taita maripoti achonaro.
Vanga vari nhengo yerural teachers union of Zimbabwe vagift siziva vari parunare pamurehwa mudunhu remashonaland east nestudio 7. Vanotungamira sangano rehashtag this flag Pastor Ivana Mawarire vari muno muamerica pari zvino vanoti vave kumboenda muupoteri kwechinguva chiduku vachityira upenyu hwavo pamwe nehwemhuri yavo. Ngatinzwei hurukuro yavakaita naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 muno muWashington DC.
Basa ndafambira muAmerica munomu chekutanga kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti tisimudzirane tisimbisane nezviri kuitika kumusha. Tese tiri kuziva kuti kumusha kwedu kuri kuda kuvakwa, tazvizivawo pamwe chetewo kuti izvo hapana achavaka kana isusu tisingavaki. Saka inguva yekuti tisimudzirane, nguva yekuti tibatane, nekuti ndo zvinhu zviviri zvakakosha izvozvo.
Tinoona vazhinji vakange vari kushoropodza kuti aiwa Pasa Mawarire makatishandisa, takajamuka tikaita zvese zvamamuri kutaura, asi pari zvino imi maenda kuAmerica munotii nezvekutaurwa nevane izvo?
Chekutanga ndechekuda izvo, ndechekuti izvo handina kunge ndakaronga kuti ndirwadzise vanhu, handina kunge ndakazvitarisira kuti zvicharwadzisawo vanhu zvekare. Asi pane zvinhu zviviri, chekutanga ndechekuti izvo ibasa rangu sababa vemba kuchengetedza imba yangu, mudzimai vangu nevana vangu. Ndikatadza basa iroro hakuna rimwe basa randichakwanisa. Chechipiri ndechekuti basa ratiri kuita harisi rangu ndoga, inoingova yekuti nemumwe munhu umwe neumwe anga asina kubata awanewo pekubata abva asumukawo. Nekuti tikada kuti munhu one ndiye ega ari kuita basa kana kuti watakatarisira, tinotadza basa racho. Ibasa rinorema, rinoda iwewe, rinoda inini.
Saka vari kubvunza kuti muchadzokera kumusha munotiine mubvunzo?
Kuchengetedzeka kwemhuri yangu chinhu chakandikoshera. Ndinofunga vanhu vakawanda vanoziva zvaitika kwandiri, mashoko akataurwa kwandiri nemutungamiriri wenyika, uyezve nevamwe vanhu vatisingazivi kuti ndivanani vakasvika kumba kwangu nekuhofisi kwangu vakarova mumwe munhu anondoshanda kuhofisi kwangu vachitsvaga mudzimai wangu. Saka inguva yekuti izvo ndinyatsokubata chokwadi kuti izvo mhuri yangu yachengetedzeka. Kana ndodzoka kumba ndichataura, asi pari zvino chokwadi chiripo ndechekuti ndichambomira.
Vanotungamira sangano rehashtag this flag Pastor Ivan Mawarire vachitaura muno muWashington DC naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7. Mumastudio edu epano paVoice of America nasitaita rombo rakanaka, tatsikwa naMuzvare Tariro Tandi vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu. Muzvare Tandi ndemumwe wevechidiki vanga vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship chakaparurwa muna 2010 nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama. Chirongwa ichi chinounza vechidiki vemuAfrica kuAmerica kuzodzidziswa mabasa ebudiriro, uye gore rino kwakauya vechidiki makumi matanhatu kubva kuZimbabwe. Tinokutambirai nemufaro, Muzvare Tandi.
Maita basa.
Muzvarata handitiri kuona munyika mune kuratidzira kwakanyanya. Muri kuzvionawo sei?
Ndingati nofunga inguva yekuti vanhu vasvika pakuti vatswikinyidzwa zvokuti havachakwanisi kutambanuka. Saka chavangosarwa nacho kwakuti vachiratidzire. Saka ndingangoti nofunga yanguva yacho yekuti vanhu vasvika pekuti chinjika kwata chinenge chakuda kuzofashukira. Saka vanhu vasvika pakuzofashukira nekuti nguva yareba vanhu vachingogununguna mumwoyo mavo.
Asi muri kuona here imi kugununguna kwevanhu iko kuchizounza shanduko? Nekuti tiri kuona kuti kugununguna kwevanhu kwaane nguva.
Ndingati nini kare vanhu vaingogununira mwoyo. Asi izvozvi vanhu vakawana simba kana kuti vakawana shingiso yekuti vakwanise kutaura zviri kuvashungurudza uyezve vachikwanisa kuratidzira zvinove zvinhu zvakanga zvisingaitiki. Taingoona zvinhu zvisingafambi zvakanaka vanhu vachigununguna vari mudzimba dzavo. Asi izvozvi vanhu vawana kushinga kutaura kuti zvinhu zviri kuvanetsa kana kuti zviri kuvashungurudza zvinge zvichinge zvinogadzirisika. Ndiri kuona sokuti matauriro ari kuita vanhu zvizvarwa zvemuZimbabwe pamwe chete tichitaura nemashoko edu tichimaisa pamwe chete zvinogona kuunza shanduko munyika yedu.
Vanhu vari kugununganawo muzvaretandi kuti vari kutyorerwa kodzero dzavo nemapurisa. Pane chavangaita here kuti izvi zvimire pamutemo?
Ndingati pamutemo takatarisa constitution yedu inodzivirira vagari vemuZimbabwe zvizvarwa zvemuZimbabwe. Asi sekuona kwatinongoita nezvese zvanga zvichingoitika kuti constitution kunyangwe tinayo mitemo yedu kunyangwe tinayo haiwanze ichiwanzoremekedzwa. Saka ndingati zvakakosha izvozvi ndechekuti magweta nemacitizens vawanikwe vari vanobatana pamwe chete vachiendesa nyaya idzi kumatare edzimhosva kuti dzinge dzichiwanikwa dziri dzinotariswa mumatare edzimhosva dzichigadziriswa. Nekuti mapurisa anofanira kuchengetedza vanhu. Saka kana vachinge vakurova vanhu, vakushungurudza vanhu, vanenge vari kutokanganisa basa ravanotarirwa iro kuti vange vachiita nenyika yedu yeZimbabwe.
Taitawo hurukure naPastor Ivan Mavarire vachiti vave kumboenda muhupoteri. Zviri kukushamisa iwe here izvo?
Ndingati izvo hazvingandishamisi nekuti tikaona basa ravanga vachiita, kusungwa kwavanga vachiita, vachimbonzi vakuenda kumba kwavo kuti kunotariswe kuti vane button stick here. Zvinhu zvese izvi zvanga zviri zvinhu zvekuti vange vachishungurudzika. Saka ivo nemashoko avo vari kutaura tichionazve nekutsakatika kwakaita itaidzamara, zvinhu zvekuti chero mumwe munhu akawanikwa ari anofunga kuti asvikawo pakunge achizokwanisa kutsakatiswa anogona kutyira mhuri yake neupenyu hwake iye. Saka zvisi zvinhu zvinoshamisika uyezve nekusungwa kwavanga vachiita zvinhu zvatanga tichitoona kuti gumo racho ranga risina kunyatsomira zvakanaka. Saka zvakakosha kuti ivo sekutaura kwavari kuita vawanikwe vari vanogonawo kuchengetedza mhuri yavo.
Toyawo imi mabasa amunoita munoshanda nevanasikana, munoonawo here kodzero dzavo dzichiremekedzwa munyika?
Ndingati tichine basa tikatarisa tingati kwatakanga tiri makore gumi apfuura ndopatichiri, zvinhu zviri kuiti kune zvinhu zviri kushanduka mbijana mbijana. Asi tichine rwendo rwakawanda rwatinofanira kuti rwakakura rwatinofanira kufamba kuti kodzero dzavo dzinge dzichiremekedzwa. Ndingangopese muenzaniso, last week but one pakabuda article yekuti vana kune vanhu mastatistics ari kuti iwo vanhu 325 vari kuwanikwa vari vanobatwa chibharo mumwedzi mumwe chete. Izvi zvinotokuratidza kuti vana vari kushungurudzika and kazhinji zhinji vanenge vari vanasikana. Saka tichiine rwendo rwakakura kuti tinge tichisvika pakunyatsoti vanasikana kodzero dzavo dziri kuremekedzwa.
Aiwa, tinotenda zvikuru muzvaretandi nekuwana mukana wekuuya pano pastudio 7.
Ndokutendaiwo nekuve neni.
Tatenda. Gorokota runoona nezvevashandi nekugara zvakanaka kwevanhu, amai Priska Mfumira, vanoti hurumende haisi kubhadharisa vanhu mari yekuti vapiwe chikafu, asi vakati vachaongorora kana paine masangano akazvimirira ari kuita kuti vanhu vabhadhare mari dzekutakurwa kwezvinhu. Mashoko aya anotevera kugunun'una kuri kuita vanhu vakawanda kumaruwa kuti vari kumanikidzwa kubhadhara mari dziri kunze ndedzekutakurisa chikafu. Munzvimbo yeWard 2 kuChegutu East, vanhu vari kugunun'una kuti vari kubhadhariswa madhora nakanzura wavo, uye vamwe vanoti vari kufunga kuti zviri kuitwa ndezveuori. atina ukwanisa kubata vekea vanonzi vari kushanda mudunhu iri kuti tinzwe nezvenyaya iyi padivi ravo. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata amai Mfumira.
Hakuna zvakadaro, it has not been brought to my attention. All we know is isusu as government tikupa chibage kumarura areas, even urban areas. GMB transfer from depot to depot. Isusu we ministry tibatsirwa ne BDF, even my Zimbabwe Defence Forces motor zones are available. Ziku transporta chibage to the distribution centers. Kana pane vari kubhadhariswa, I'll need to have it in writing so that they could and we follow through.
Tiri kunzwa kubva kunana Manicaland, iko zvino tiri kunzwawo kuti kunzimwe nzvimbo dzakaita sekuma Shonaland West kuri kutaurwawo nyaya iyo kuti vanhu
vabhadhare. I'm not aware. Zvikanga zvaonzwa kuti vachenje netoziva, but certainly that's not our policy. Saka tikataurwa kuti ndeipi nzvimbo yacho and where exactly it is. We'll investigate and take appropriate action.
Saka vanenge vachigununa ava vanokwanisa kuenda kupi?
Kune ma district committees, kune even social welfare at district level, kune ma local chiefs, masabhuku. They know the procedure where to go.
Imwe nzvimbo yataurwa vatumira ivo tsamba mbozha vati ivo pane ku ward 2 kuchegut east vari kuti kuri kuitwa izvozvo asi vari kuti chikafu chacho chiri kubva ku care inova sangano rakazvimirira roga.
Saka naichibva kucare handina jurisdiction over care. Chine vari kuita zvavari kuita, indiri kutaura zvehurumende. Hakuna zvehurumende zviri kunzi vanhu vabhadharise mari. Kana iri care, I can't comment on that. You have to find out. Please, rinotambiswa seine care yacho. Because it's not government.
Vari kuti ivo zviri kuitwa nemakanzura kunyanya, kwete maNGO. Vari kuti maNGO ari kungounza chikafu asi makanzura ari kuti vanoda madhora madhora.
Kana zviri zvecare, it's not government. You need to engage vanhu vecare. Tonzwa kuti vari kudistributa sei ichokwadi here kana iriyo polisi yavo handigone kuti ndipindire pazviri maybe anenge achivabatira I don't know but zvegavenment dati ndogona kutindira.
Gurukota rinoona nezvevashandi pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu amai Priska Mfumira vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSudan muhurumende yemubatanidzwa Riek Machar nhasi vanga vachitarisirwa kutaura zvavari kufunga mushure mekupedza nguva yakareba vakawanda kubva muna chikunguru zvichitevera kurwisana kuri kuitika munyika iyi. Vanoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika yeAmerica kana kuti US Homeland Security Secretary vaJay Johnson vari kutarisirwa kuenda kuLouisiana kunoona kuti hurumende yavo ingabatsira sei vanhu vakaputsirwa dzimba nemafashamo emvura. Mufananidzo womumwe mwana wemusiria anga akazara ropa anogara muguta reAleppo iro rine hondo inotyisa unonzi uri kurwadza vanhu vakawanda pasi rose. Nyaya yekushandiswa kwechisimba nemapurisa paanenge achiparadza vanhu vanenge vachiratidzira murunyararo inonzi nevamwe inenge iri kuwedzera zvichitevera kurohwa zvakaipisisa kwevaratidziri nemapurisa nezuro nanhasi muHarare. Masangano akazvimirira anosanganisira reHeal Zimbabwe Trust pamwe neboka revechidiki veMDCT vaburitsawo magwaro vachishoropodza kushandiswa kwechisimba nemapurisa mukuparadza vanhu vanenge vachiratidzira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru weHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia pamwe navagadzira chirumhanzu vanove vebato reZANU PF. Tatanga nekubvunza vaMahia pamusoro pegwaro ravaburitsa.
Chekutanga tinoti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu. Ibasa rehurumende kuchengetedza vanhu venyika vanogara munyika imomo. Uye vanhu vane kodzero dzavo dzekuratidzira kana vachinge vaine zvavanogunununa. Kuratidzira uku ndiyo nzira yekutaurira hurumende pane pavanenge vasingabvumirani napo uye zvinenge zvichivanetsa. Ndosaka zviri bumiro remutemo. Asi tiri kuona kuti mapurisa ari kunyanya kushandisa inotori violence yavari kushandisa against vanhu vanenge vasina vanenge vakabata maruva havana kubata matombo vakangobata maruva ndinofunga kuti izvi kana hurumende yasimiti chaiyo yeudzvanyiriri yanga isingasviki pakadaro paisipoti izvozvo kana achiita nyika ine runyararo nyika inoremekedza kodzero dzevanhu mapurisa kana achinge aona kuti vanhu vachiora mutemo vanofanira kuvasunga vovaendesa pamberi pematare edzimhosva kwete kurova vanhu vachivhindikita vanhu kunge vari kurova mhuka izvo zvakaipa
pamusoro penyaya yeri kukurukurwa iyi pamwe nemashoko ataurwa navamahiya munoti vachirumhanza
pane vanhu vatatu vamataura vamati inini vakataura napamusoro pokuratidzira matii mukuru wenyika mapurisa namasoja handifungi kuti pakati pedu tiri two pane munhu akamirira vanhu ivava kana kuti mainstitutions iyawa saka hatigoni kutaura nezvazvo asi chiripo ndechekuti vanhu ndo vari kuratidzira ndo zvatiri kuona chepiri vamwe vanoti mapurisa ari kurova vanhu asi tikada kutarisa iko zvino handifungi dziri kuti vamahiyavo neni tinobvumirana kuti wevhi kana uwandu hwaitika mazuva ano zvokuratidzira iko zvinombobva nokupi kana tiri vanhu vanoda runyararo munyika tinofanira kuongorora kuti zvinhu izvi zvinobva nokupi uyezve zvinoda kuzosvika papi tine nyika dzimwe dzakatyorwa mutemo navanhu ivava vanga vachiratidzira asi mukati mavo muchinge mune nyanya ndofunga mutemo wedu unobvumira izvo kuti no vanhu ngavaratidzire asi kana vanhu vachiratidzira maorganization zavo o zvikwatakwata zvavo izvozvo zvinge zvinozikamwa kuti vakuru vavo ndivanani so that kana pakava namatambudziko anoitika mukuratidzira ikoko then the responsible authority kana kuti vakuru vacho ndo vanenge vazova liable motikari dzinoputsikwa kutozoziva kuti motikari yaputswa nani idambudziko iroro vanhu vakuvara vakuvadzwa nanani hapana anorondedzera
vamahiya sezvataurwa navachirumhanzu vari kuti pane nzira dzekuti munogona kunyunyira nadzo sezvamaita dzekuburitsa magwaro munoti
kuratidzira kuni pakasiyana magwaro anonyorwa magwaro anonyorwa aya haverengwi hapana anopindura hurumende yedu ihurumende yekuti haiteereri vanhu nyange mukanyora magwaro havateereri zvinozotuma vanhu kuti vaende mumigwagwa kunoratidzira vakabata maruva nemaplacards inyaya yekuti hurumende yedu yakaoma musoro haiteereri vanhu haina hanya kazhinji kachino kuti vanhu vataura zvakati
vachirumhanzu vezanu pf vanongoti mangwana kuseni vamuka vatopinda mumugwagwa varatidzira hatisatamboona mapurisa achirova vanhu kana pachibuda nyaya dzekunzi vashungurudza vanhu chii chinenge chichitora nzvimbo
ndo zvandataura ndikati handisati ndiri mutauriri wezanu pf ndingati pavanoratidzira vanenge vasina kuwana mvumo here kana kuti kwete maybe regai ndipe mufananidzo maybe wenyika yakaita sesouth africa kusouth africa vanoti kana vanhu vachimacha kune vavanoti mamarshals vachinyatsokukontrola chinhu vanhu vavo saka zviri nyore kuziva kuti uyu munhu akuita musikanzwa uyu haasati ari umwe wedu but now situation yedu yezimbabwe ndoyokuti kuti unyatsokuziva kuti munhu ari kumacha uyu ane semu chinangwa here kana kuti haana ndo pane dambudziko
nhengo yezanu pf vagadzira chirumhanzu manzwa okubva kumukuru weheal zimbabwe trust varashid mahiya vaviri ava vanga vari parunhare muharare nestudio 7 muchirongwa chedu chelive talk chewomen's round table na8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kuitwa munyika nemasangano akasiyana-siyana pamwe nevechidiki sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau zvakare veta jamuka nevenational vendors union zimbabwe varatidzira zvakare muharare asi vamwe vavo varohwa zvakaipisisa nemapurisa gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro akanaka evanhu amai priska mupfumira vanoti hapana munhu anofanira kubhadhariswa mari yekutakurwa kwechikafu tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai semazuva ose ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiya mina ndimi yake mwakalele